Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye na udzedu dza nasi muvhuro chikumi 17/2019. Muguta reHarare nasi mafuma makazara mapurisa anojinyirira mirishonga sezvo zvinhu zvisina kugadzikana nemamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu mapfumbamwe nemasere nezviga zvisere kana kuti 97.8%. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano nevatori venhau vemasangano ekunze. Bazi rezveutano roparura mushonga mutsva uchapiwa vanhu vari kurarama neutachiona weHIV unonzi dolutegravir kana kuti DTG. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri muBotswana zvotaura nezvematambudziko azvo munyika iyi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kusagadzikana kuri munyika kopa kuti mapurisa azare mumaguta akaita seHarare uko mauto achinzi akagadzirirawo achityira kuratidzira kwevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.